muteedzeri wegurukota rezvedzidzo vaEdgar Moyo vanoti kodzero dzevanhu dzakakosha zvikuru muupenyu asi dzinoshaya basa kana veruzhinji vasingazive nezvadzo. Vamwe vange vachitaura semunyarikani pachiitiko chemakundano ezvikoro aitwa sekucherechedza zuva reInternational Human Rights Day muBulawayo nhasi. Vati zvakakosha kuti vechidiki kunyanya vakure vachiziva nezvekodzero dzevanhu.
If rights are just in statutes and not with the people, then they are useless.
Kana kodzero dzikangove magwaro chete dzisingazivikanwi nevanhu, hadzina zvadzinobatsira. Kodzero dzinofanira kuti dzidzidziswe kuruzhinji kuti vagodzidzidza nekudzinzwisisa kuitira kuti vagokwanisa kudzirwira.
Sachigaro weZimbabwe Human Rights Commission Vailasto Mugwadi vatsindirawo izvi vachiti commission yavo iri kuita zvose zvainogona kuti idzidzise vanhu nezvekodzero dzavo. Vati chirongwa chehigh school human rights quiz ndeimwe nzira yekudzidzisa veruzhinji nezvekodzero dzevanhu.
Takanangana gore rino nevana vechikoro nenyaya yekuti donzo riripo nderewo kusumudzira nekupa ruzivo kuvanhu, yatinoti promotion of education pachirungu. Saka kuna vamwe vanokwanisa kuzviita izvozvi kupinda vana vechikoro.
Vachipindura mubvunzo wekuti vanoona sei ruzivo rweveruzhinji pamusoro pekodzero dzavo, vamugwadi vati vanogutsikana kuti vanhu vakawanda vaive kuziva nezvekodzero dzavo kana kuchitariswa zvichemo zvinounzwa kukomisheni yavo.
Vazhinji vakunzwisisa, takanangana nezvichemo zvatinoona zvichiuya kwatiri, avanoti macomplaints aya pachirungu. Vawanda vakuziva, asi zvakadaro futi tinenge tichida kuti tirambe tichiinda kunze. Hatisina mahofisi. Mahofisi edu ari muHarare nemuBulawayo muno muchete. Saka taishuvira kuti tive nemahofisi kuprovhinsi yega yega kuti ruzivo rwacho rwunyanyo svika kuvanhu.
Chikoro chePumula High School ndicho chakunda zvimwe zvikoro zvitatu zvange zviri mumakundano emibvunzo iri pamusoro pezvekodzero dzevanhu, uye chawana mubayiro wemadhora mazana mapfumbamwe ekuAmerica kana kuti US$900. Mumwe mudzidzi wepapumula Elton Chirinda, uyo ange ari muchikwata change chiri mumakundano aya, atafara zvikuru kuti chikoro chake ndicho chakunda.
Tawina quiz yeZimbabwe Human Rights Commission yanga iri tafa, asi atamaneja kuti tigone tikalida marounds ese kusvikira taita number 1. Ndiri kufara. Marais maentitlements emunhu wese, hangeti kuti wakaita sei uri mutema, wakaita sei ndiye munhu wese, and akakosha kwa ndiri nekuti ane protector from kuabuswa, kuvailetwa, discrimination zvese zvese.
Mumashoko kuvatori venhau, masangano akawanda anorwira kodzero dzevanhu ati Zimbabwe yadzokera kumashure zvakanyanya uye vanhu vari kumbunyikidzwa. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights raburitsa mashoko kuvatori venhau richiti hurumende iri kushandisa zvirongwa zvekurwisa chirwere checoronavirus sechombo chekutyora kodzero dzevanhu. Sangano iri ratiwo Commission of the African Commission on Human and People's Rights yakabuda nechisungo chakakosha zvikuru pamusoro penyika yeZimbabwe nekutyora kodzero dzevanhu, ichiti iri kurwisa denda reCOVID-19. Sangano iri rinoti mashoko aya akauya mushure mekunge vamwe vakuru muUnited Nations muna chikumi vashora nyaya yekupambwa kwevanhu uye kutochwa. Asi hurumende iri kuti vamwe vari kuzvipamba nechinangwa chekuda kusvibisa zita renyika, kunyange isiri kuferefeta nyaya dzimwe dzinonzi dzine umbowo huri pachena sekupambwa kwaTawanda Mucheiwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadewa Mavhinga vatiwo zvakakosha kuti Zimbabwe iremekedze kodzero dzevanhu. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition ratumirawo mashoko kuvatori venhau richiti nyika dzakawanda mudunhu SADC dziri kutyora kodzero dzevanhu. Zvichakadaro, munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vari kukurudzira vanhu pasi rose kuti vaendese kodzero dzevanhu pamberi muurongwa hwekuedza kugadzirisa zvinhu zvakaita manyamamire nerongo nekuda kwechirwere checoronavirus. Mumashoko kuvatori venhau vaGuterres vati chirwere ichi chanyanya kukonzera matambudziko kuvashandi, vanasikana, madzimai, vakwegura, vakaremara uye marudzi madiki. Vatiwo vamwe vatungamiri vabva vatora mukana wechirwere ichi kudzvinyirira vanhu zvakanyanya. Zuva reInternational Human Rights Day izuva rinocherechedzwa pasi rose musi wa10 mbudzi wega wega. Dinginira regore rino rakanangana nekutsvaga nzira dzekubuda munyatwa yedenda reCOVID-19 pachichengetedzwa kodzero dzevanhu kana kuti recover better, stand up for human rights. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.